Matambudziko inini andakasangana nawo ndevakadzi. For example, ndakatanga kunzwa nyaya dzekuti because of nyaya dzemaimports nemaexports mapedzi ari kunetsa kuwana vanhu vari kumarural schools kana kuti vanhu even vari muHarare chaivo chaivo. Vana vechikoro vari kutadza kuenda kuchikoro time yavanenge vachienda kumaperiods. Why? Because vanenge vasina sanitary wear. Havana chekushandisa. Pandaikura handinombobvira ndazviona. But this was something new. And I think chimwe chinhu chakanyanyozviita zvinhu zviri shocking kwandiri was kuti vanhu vari kushandisa huswa, vanhu vari kushandisa ndoo yemombe, vanhu vari kushandisa machira. Ya, kudhara takambonzwa zvekunzi, kudhara vanhu vaishandisa machira. But zvekuti munhu anoshandisa ndoo, ndazvinombobvira ndazvinzwa. Yange iri first time. And even kuuya kwandaita kuno kuAmerica ndichitaurawo nyaya munhu wese ari kushongwa kunzi ndowe kuZimbabwe. Tikati ya, but that's because isusuka tinofocusa on zvimwe zvinhu, but we don't really, kana wagara muvanhu ndopo unotanga kuona kuti ii todambudziko isi. So we partnered with another organization inonzi Touching Lives. Touching Lives inoita inonzi Pet Shopper. So Pet Shopper, what it does is we seek donations from people to know toro ma donations emapeds. Kana kuti even vanhu vari kuno kudiaspora vakatitumira mari tinobva tangoendawo kana kukema titosvika tinotenga mapedzi. What's good about organization ndechekuti hatina basa nazvo kuti watipa mari kana kuti watipa chii, isu chatiri kuda mapedzi. So whether iwe ukatumira mari kuhama dzako woti tende mutora mapedzi pakati tinongonotora because isu chatiri kuda mapedzi because toda kudistributa kune chii kune vasikana.
Saka kusvika pari nhasi mabatsira vasikana vakawanda zvakadii uye munzvimbo dzipi?
Iko zvinezvi tiri kubatsira vanhu vari kunana Epwes, kumabhuku, kuCaledonia, and kumwe kwatisina reach isusu tinopartnerwo nemamwe maorganizations that will then help us kuti tisvike ikoko. But iko zvinezvi tine target yatiinayo yekuraise 44,000 sanitary pads and dzinokwana 3,600 girls for 6 months supply. So next distribution edu to that time in July. So that should be enough kuti, you know, at least 3,600 girls divashikiri muna December. Tikawana more than that, yeah, that's great.
Mune zvirongwa saizvo zvekubatsira vanasikana. Ko kuvana komana uku muri kubatsirawo nenzira dzipi?
Ndandisati ndasvika. Ndichangosvikawo muZimbabwe. So tandisati tasvika ikoko. It's something chekuti in future I would want to help one zvinhu zvakaita seschool fees. Kubatsirawo vari kutambudzikawo neschool fees. It's something that we would want to help with. But iko zvinezvi tatichambofocusawo nechi nezvinhu zvakaita seizvozvo zvekuti tiri kubatsirawo vasikana, you know, timbotakura one problem at a time.
Saka ivo vanenge vachida kubatsira vasikana nezvekupfeka panguva yavo yekutevera vanokuwana ipapi?
Pane inonzi Touching Lives Africa Foundation. Tiri paFacebook. Can like our page and you can come. Tinoshanda nevanonzi Mr. Robinson Shumba ndo vakatanga nezve foundation yacho. So tiri paFacebook and there's also Twitter. But kana pane vanhu vanenge vachida kuisa, we've got my numbers anokwanisa kuita EcoCash ekuti vanhu kana vachida kutumira. But vanhu kana vatumira mari dzavo tikangu anyone isusu tinopa credit to whoever. Saka tinonotenga tokushowa receipt yako, tikakupa receipt yako, and then patinoita madistributions zvese izvozvo tinokutumira mafotos. And you don't have to send us money. You can actually ask us kuti tiende kufamily kwako tonopick up these things because chiri important ndechekubatsira vasikana. Chiri important ndechekuti isusu tiwane mapeds. But anyway, the numbers that you can use here for cash kuZimbabwe, it's 0774-162-920 kana kuti 0779-888-914.